Makasara mushe here vedu wese, takafamba mushe tikanova vigara muvenyu. Masara muvenyu vakavigwa nehembe dzavo amai mwana. Takazoti tiriko kunhamo kwakabva kwayang'ange kwasekuru inonzi sekuru kafeli. Vakati mukomana uyu ndinachimuitisa mari, but anga asisade kubhadhara. Saka ndauya zotora zvinhu zvangu. Vakauya nemupurisa netsamba yavo ine chidhindo zvavainyorerana nemushaka nevashakabvu because client yakatanga kuenda kwasekuru kafere mukadzi wacho anzi achida marengi ekuchisoja kwake uyo andakatomukwiridzira ndakamukwiridzira zvino anga achief officer anga akubva muchief officer anga akuenda mukupresidential guard pane imwe position yaakatojambiswa akatoenda padenga saka vanhu ava vanga vasadi kundibhadhara saka anzi last week iyo vakatonetsana nasekuru sekuru akati maita mari kandofunga zvinhu zvavo zvechivaudza kuti vanhu vaiva vane mari chimboyayo mundionewo anzi kwakuendesa 500 pa 10,000 anzi saka ndofunga sekuru ndosaka vakati haya makajaidzwa imi ndopavakangotumirwa nyanga kwakungotungwa vachidhiraivha kwakutofa saka sekuru vakati kana muchida hembe dzake hamenu zvenyu asi hembe dzake yanga iri mari yangu saka kana muri vanhu vakangwara hembe dzake ngaende nadzo amai mwana masutikezi kuiswapo kuvigwa nemasutikezi ake munhu kenda nemasutikezi ake hemba kuna kana pendi kana sokisi rakagoverwa kune zvikwama nezvikwama apa pakaipa saka vadzidza kuti vanhu ngavadzidze kushanda vachimirira nguva mai mwana izvi zveng'anga zvinoteera n'anga izvinovasiyira vana nhamo ende vanga vasina imba vanga vachiloja siyira vana matambudziko chaiko vana vanotanga kutambura musi wavafa nekuti ipapo pavakauya vachindoda zvinhu zvangu kwakatoendwa kumba kwacho kwavanosiyiswa kumba kwakawandwa kune 5,000 vakatoitora sekuru vakati mari yangu vakatotora saka vakati mota idzodzo kana yakaita accident yacho ndiri kuida ndipe mabhuku emota saka patakanzi mabhuku emota pane kamwana kavamwe atete kakabva kati a mubva kaviga bhuku remota kakati ndaripisa zvikanzi kana mapisa muna kwamuri kuenda munoita accident futi munzira makakudubuka saka ndopakazokumbira mamonya kanga ari mumonya hede na Simon Jani vaitoko mamonya ndopakazovakumbira kuti sekuru kana aramba nebhuku imi mudhondo wari isusu takadzoka kunhamo tanomuviga chititenderai tinoviga sinzi mabhodha anga abuda pai kumochari saka chititenderai tinoviga kana tadzoka tine munhu watoziva kucvr tokubatsirai muwana mabhuku enyu bhuku rinogadzirwa rina basa ndopakazorigiswa vanhu vachiindai munoviga saka izvo zvinofunga vakomana vai vakaenda vakanovatora vakanovagadzira mabhuku anisa ndabvunza zvangu vanhu vakasara asi vekumukadziwo pavakaona mambatya dzekwa chirima nyemba dzaiswa mugomba vakamubva varamwawo kugoverana dzavo nomubva vadziramira kwachirima nyemba dzaangosara kwazvimba dziriko saka ndakasiyiwa natete vaakuti isusu tangotorawo mbatya dzacho tonodzosera kwasekuru kwafera kuti mbatya dzevanhu venyu dzivaramwewo ndovachaziva zvekuita nadzo mai mwana ndamboona zvakadaro dhirama social media yange yakazara imi hanzi yaingotaurwa hanzi mapaipostwa zvinhu zvekuti munotya.